Sachigaro vechidiki muMDCT vaHappy Mochidziva vaudza Studio 7 vachibva kuchipatara kwavaenda kunorapwa kuti vakazvindikitwa nemasoja mudhorobha reHarare nezuro manheru mushure mekunge vamira pane rimwe garaji rinotengeswa mafuta emotokari.
Ya, ichokwadi nezuro munguva dza 6 manheru. Ngoenda nda kutoinda kumba ndasvika pa filling station pa Total na Samora. Takamira nichitsvagawo hangu airtime kuti tinge tichifona. Saka ngoenda kamira ipapo ndakabva ndaona pamota pandaive ndiri mota ndaive naye youth assembly ine padlock. Pasvika masoja aisvika 5 anga akapfeka uniform inoratidza kuti ndeve kuIngomo Barracks. Vachisvika pamota vakasvika vachiti tachida kutaura newe. Ndikati muri kuda kutaura ne nezvenyaya yei? Hanzai waburuka titaure. Ndikati aiwa hazvigoni kundiburuke. Saka pandakaona vava kuda kusenzesa vanga vada kusenzesa simba kupfuura Doraemon ndabva ndati orait, regedzai ndiuye panze ipapo titaure. Pandakangobuda panze havana kundipa nguva yekuti ndinge ndichitaura navo. Vakabva vatanga kundidhonza mumwe achibva atotanga kurova mbama achipakera achidedzera selauti muchinja selauti muchinja. Vachirova mwe achitigara pasi ndichikaviwa mabhutsu. Ndobva ndakabva ndazorohwa paziso iri riri kudai kundinetsa nebhutsu yemumwe womusoja anga ari wechidiki wachona. Saka panguva iyoyo pakabva pasvika mupurisa akangosvika achibvunza kuti kochii chiri kuitika. Vese nobva vatanga kumhanya vachipinda mumota yavo chigolf VW chine namba inoti ACA 3738 vachibva vaspeeda off neBlawayo Road. We tried kuti tivatevere asi hatina kugona kuvabata vachimhanya nemota yavo vachienda. Tikazovasiya zvedu vachienda nangoti sezvo ndawana namba yawei hapana kuipa tichangotsvaga kutiona kuti muridzi wayo angavara.
Vachidziva vakurudzira hurumende kuti masoja nemapurisa vachengetedze veruzhinji kwete kuti vawanike vari ivo vari pamberi pekutyora kodzero dzeveruzhinji.
Zvino zviri kundinetsa especially semukuru wevechidiki veMDC kuona kuti hurumende yatinayo pari zvino haisi kukwanisa kuchengetedza kodzero dzevanhu. Vanhu vacho vatinotarisira kuti vange vachichengetedza kodzero ivo vestate ndo vari kutopara mhaka. Ndofunga recently makazvinzwa kuti kuchitungwisa vanhu vakatyora munhu gumu youth wedu gumbo haasi vanhu vezanubodo asi mapurisa akatotyora munhu yegumbo. Ende zvaitika zvakaitika kuRed Cliff munoziva kuti masoja akasvika achirova mayouth. Zvaitika nhasi nezuro uno kuHarare kwandiri masoja zvakare akanga achiuya achirova. Saka it's state versus the people. Asi ndinotarisira zvangu kuti ino ndongova yekuti hurumende kana iri serious nekunge ichida vanhu inge ichibata vanhu vanenge vachikonzeresa izvi ichivaisa kumajere, nekuti ndo kusava professional kwachona kwatinenge tichireva.
Vaenderera mberi vachiti munyika mungangoita kusagadzikana kana masoja nemapurisa akasiyiwa achishungurudza vanhu.
Isu sevechidiki veMDC uya vanhu vanoda runyararo vanoda kuona nyika yavo ichifamba zvakanaka. Asi regedzai nditaure ndichiti izvi zviri kuitwa nemasoja namapurisa nehurumende yavamugabe. Uku ndo kunonzi kuparama kudena vanhu. Kwavari kuita kwakudena. Saka kana wadena vanhu unotarisira kuti ivo vanhu ndo vachava nekuti vachapindura sei pakudena kwaunenge wavaita.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vanoti kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu nemasoja nemapurisa kunosvibisa zita remutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, vanhu vezvakare sachigaro weSADC pamwe neAfrican Union. Varuhanya vanoti zvose zviri kuitika munyika izvi zvave kutoda vaMugabe kuti vazvimise sezvo vari ivo mutungamiriri wehurumende.
Chokutanga ndechekuti zviri kuitika zviri kutiratidza kuti muZimbabwe hamuna shanduko yaitwa kunyange hazvo zvaanochiti yakawina maelection, kunyange hazvo tichiti tine dubu mubimbiro idzvaro mutemo zvichikonzerwa nenyaya yekuti upfuma hausi kufamba zvakanaka. Chechipiri, zvinoratidza kuSADC nekuAU nepasi rose kuti mushiri nemuriro wayo haichinji. VaMugabe ndo utongo hwavo, utongo hwo hauchinji kusvika vaMugabe vaenda muguva.
Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati mapurisa hasati atambira chichemo chekurohwa kwavachidziva, saka nokudaro havana zvavanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. kurowa kwa vachidziva au vakakuvadzwa ziso kunoyo apo mutungamiriri weOccupy Africa Unity Square vaitaidza mara vasiri kuwanikwa zvitevera kupambwa kwavakaitwa nevari kufungidzirwa kuti vasori masvondo maviri adarika. Vadzamara nesangano ravo vari kukurudzira kuti vamugabe vasiye basa vachiti hurumende yavo yatadza kutungamirira nyika zvakanaka pamwe nekuputsira upfumi hwenyika pasi. Kupambwa kwavadzamara avo vakambosiya basa ravo semutori wenhau kuti varwire kodzero dzevanhu munyika kuri kushorwa nemasangano emuno anoshanda akazvimirira pamwe nehurumende dzekunze dzinosanganisira America pamwe neEuropean Union. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Thomas Chiripasi.